Vasendi Sondlovu avo vanoshanda nesangano reSay What vanoti vakaita bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mekunge vatopedza kuita degree reengineering paUniversity of Zimbabwe.
Ndakapinda kuuniversity iri okay. I was doing engineering and at some point then kazosiya yangu zvekuuniversity ndapedzawo. So takataka riri gore ra 2008. Saatakumbunana March, April. Masuwa yungu tshuka. Nikashanta, yana pa laptop kana pa computer. Masuwa yungu tshuka. Tashuta msozi. Aita red, like, think as a red. Almost like an eyeball, with a red eyeball. That's what I said, Europa, like. Yes, I could have msozi, yana rufri. Nangaka ruta lisaanji, bro.
Vandlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Guramatunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri kuti vaende kubasa nokuti havachakwanisa kudraivha mota kana kufamba vega.
Saka ndaita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechii? Kanzi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system vari maconditions akaita nadiabetes neHIV neold age. I think this is not diabetic but old age. Undoubtedly my problem is even a blindness here.
Vanhu vanoshanda nevechidiki vari muzvikoro zvepamusoro-soro vachivadzidzisa nezvezvirwere zvepabonde zvakaita seHIV AIDS.
Kana ukaita blind zvakonzerwa neutachiona hiv pakutangira pacho pakudisclose muri pabada ndoparinge pasingataure vanhu vakawanda kuti zvakakonzerwa nekuti hiv prolonged yanga yacompromised immune system. So vanhu havazokwanisi kudisclose kuti vachitaura vachilinga blindness nehiv vechidiki. Ya muzera uyo yekumakore makumi matatu zvinonona makore makumi mashanu ndopa nevanhu vakawanda vanenge vakadaro ane problem yakaita se.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti zvirwere zvemaziso zvakawandisa zvokuti kune zvimwe zvinorapika nyore nezvimwe zvisingarapiki.
Zvirwere zvemaziso zvinosiyana-siyana. Kune zvimwe zviri temporary zvokuti zvinorapika zviri nyore, kuitawo zvimwe zvinounza mapermanent problems anoto lead into disability kana blindness. So zvinorapika zvizhinji zvatinoona maallergies atinoti maallergic eye conditions or mainfective eye conditions mazhinji anorapika.
Dr. Chiripanyanga vakatsanangura zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuti munhu aite bofu.
Zvirwere zvine incidence yakawanda mukana yazvo yekukonzeresa blindness yakati nyanyei. Panoita glaucoma pressure mukati meziso inenge yawedzera. Pressure iya inonopusha zvakare kumashure kune inonzi retina. Retina ikatsitsirwa nepressure inenge yaitika muziso haichakwanisa kuona kuti retina ndokano kanoita kuti munhu akwanise kuona nekuidentify maobjects. Kune mishonga zvakare yatinopa yekurijisa pressure mumaziso kuti munhu asaite blindness from that glaucoma.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakakurudzira vanhu kuti vachengetedze utano hwemaziso zvakanaka nokuti vanhu vakawanda vari kutambura nezvirwere zvemaziso zvakasiyana-siyana.
Tobvuma zveshuwa kuti tine nhamo yemaziso vanhu vakuita zvirwere zvemaziso zvakawanda muzimbabwe. Makodzidza ezvingezvi emaziso akawanda pazvinhu zvose zvinopreventwa and we ask kuti vanhu vagonda kuti kana vangozwa maziso achirwadza kuenda kuchipatara kunotariswa nemanesi nemadokta nguva ichiripo.
Dr. Mudavanhu vanoti vanhu vanodarika zviuri makumi matanhatu 60,000 vakamirira kuti vadziswe tsanga dzemumaziso zvokuti vari kuedza nepavanogona napo kubatsira vanhu ava nechimbi-chimbi. Matunhu maviri anoti Mashonaland Central neMashonaland East ndiwo mamwe ematunhu emunyika akatekeshera chirwere chinonzi trachoma zvokuti patori nechirongwa chakatotangiswa chekupapachena vagari vemunzvimbo idzi mishonga yokudira mumaziso avo iri nzira yokudzivirira hubofu. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi Sight Savers rakaburutsa mashoko anoti tsanga dzemumaziso ndidzo dzinonyanya kukonzeresa upofu munyika uye kuti chirwere chetrachoma chakatodzika midzi mune mamwe matunhu enyika. Dr. Mudavanhu vakabvumawo kuti kune vanhu vakawandisa vanoda magirazi okuonesa zvokuti vari kukurudzira varapwi kuti vaende kumakirinika anosanganisira Sekuru Kaguli iri kuParirenyatwa Hospital, Norton Eye Hospital sakubva kliniki kwaMutare, Richard Morris Hospital kuBulawayo uko kunotengeswa magirazi aya nemari iri pasi pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Tirimu Zamira.